Vanyanzwa kuda kubatsira kushanda nekampani inonzi Bon V Medical Aid kuZimbabwe. Vanobatsira vanhu nenyaya yemedical aid. Munoziva mazuva ano kuti munhu kumbe akarwara isinorinzi kuti arapwe. So tikushanda navo kuti kubashakana kuno kudiaspora kuti vatengera vanhu vavari kumba medical aid. Uyewo vabhadhara vari kunoko medical aid yacho. Tari kumba vakavhara chete kana ivi kana vasikarware vanongoona dokta varapwe.
Saka zvinofamba sei kuti munhu akwanise kuwana medical aid iyi? Iye ari kunze kwenyika achida kurapisa hama dzake dziri kuZimbabwe.
Anouya pasada.com pane mafomu aripo aari kana kufila. And then akafila vanhu vokubhonzi vanhu vafonera munhu wake ari kuZimbabwe obva asaina up for medical aid. Isusu medical aid tinenge under sada.com saka hapana anorandwa. Vadiki, vakuru, nehava nechembere. Vese vanobvumidzwa. Ivi kana vana vapreexisting vese vanobvuma. Because it's a foreign currency based medical aid.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichi?
Nyaya yekuti vanhu kumba kudhara kwedu vaibatsirwa pamedical aid yevanhu vaishanda kuZimbabwe. Kumba taisiwa kuti baba vakashanda kucompany. Kambani yakafa mhuri yacho yese. Asi munoziva kuti kumba kuna vanhu vakushanda vashoma. Vanhu vese vanga vari covered nemacompanies vavo vakabvuta kudhara. Vakafara. Uya vanhu vese mhuri dzavo dzese havasina mamedical services. Saka kumba vacho nhamo yeropo yakanyanya. Ivi kana vatumira mari yekuti munhu azonorapwa. Kazhinji kacho haarapwi. Paanodya mari yacho nezvimwe zvinhu zvaakopre. Basi nhamo yekurwara manje anozoda kuna dokta munhu. Musoro wavakutorwadza inenge yaita cancer. Saka kana masymptoms ekurwara kana akuya munhu haasi kurapwa. So vakaenda kuhosiro kwacho manje at that point hakuna madokta acho anenge ariko vanenge vatoita zvavanokabuda munyika vane zvakawanda zvati kuita plus hakusisina equipment munhu hakuna mishonga because center yacho iyoyo dokta acho haana zvaari kuwanawo on a regular basis saka vanhu vakasaina up for medical aid unogona kupa madoctors nemaclinics nemahospital centers money to plan to get equipment to get medication everything that they need kuti ukatorwara manje unongosvika kudini vakagadzirirwa just a matter of trying kuti tibatsirane kuZimbabwe diaspora yawanda stereki so that we can take care and reverse the crisis of medical aid.
Mari inenge ichidiwa inenge yakawanda sei nekuti vamwe vangazochema chema kuti dzimwe dzenguva yakati wandei.
Tine maplan anokwana kuita iwe mashanu. Pane yekutanga ye $17 a month. Iyi inobatsirwa chete kune vanhu vanenge vachienda kuma public centers like Parirenyatwa, Gomo, Mutaro Hospital, Mpilo nema medical centers eBonville. Bonville ina maclinic ayo muHarare, Mberu, Masvingo, Mutare, Rusape, Kisokoko. Saka ndoye $17. Yepadenga yacho inonzi Mukwa Light inoshanda nema public hospitals ese ndataura kudhara nema private hospitals vanonzi mid level private hospitals. Imwe yepadenga yacho inonzi Mukwa inoshanda pane any of the above medical hospitals maprivate nema public. Yepadenga yacho inonzi Oak neinonzi Tick inoshandawo kupona zvekumusoro ndeye 114 ne136 a month. Iyoyo ukarwara you can be airlifted out of Zimbabwe kuenda South Africa kana kumaritius.
Panyaya yechikafu mataura imi kuti mune website netsuisadza.com zvinofamba sei?
Panyaya yechikafu kana tichatenga mayako chikafu kuno isu tinoshanda neOK Zimbabwe iri in about 70 or 75 different stores in the country. Saka ukada tanga chikafu chako kuno pasadza.com your parents kwese kwavanenge vari vanotora chikafu kune the near okay from there. To yoro bazara kuno yoro pika chafu koko kuZimbabwe. Ana pika kune any okay kana iri ma Bulawayo, Masvingo, Mberu, Karoyi, kwese kuno okay kuZimbabwe. Vari muntu atra koko. Iyo kuno chaunoda kuko bazara chete mari yacho. It's quite simple really. Or they can just give me a call kana email address anisosaza.com phone yangu yoro 0951 217 9832. Toa batsira kufila mafomu acho.